kwasa ichi hachina kutamba mutambo wacho wanhasi mushure mekumanikidzwa kusimuka vatambi vachitya kuzoshaya ndege yekufambisa mushure mekunge Emirates Airlines yamisa ndege dzayo dzese kupinda muZimbabwe kubva musi wa 18 kukadzi kusvika musi wa 28 kukadzi. Emirates yamisa kupinda muZimbabwe nepamusana pekutyira mhando itsva yeCovid-19 yakatangira kuSouth Africa iyo inonzi yave munyika dzeSudan. Dai vatambi ava varamba vari muZimbabwe kusvika musi wa 21 kukadzi panga pachifanira kupera rwendo rwavo, chikwata ichi chaizoshaya ndege yekuti chidzokere kumba. Mune imwe nyaya yemitambo, FC Platinum ichange iri muNational Sports Stadium nemusi wesvondo, umo inofarira kukunda JRF yekuSenegal zviri mutsindo mumutambo weCAF Confederation Cup kana ichida kuenderera mberi nemakundano aya. Nhoroondo yenhabvu muAfrica iri pachena kuti zvikwata zvinokunda nezvibodzwa zvakawanda pamusha ndizvo zvinowanzobudirira. Kunyange hazvo yakarasikirwa naPerfect Chikwende uyo akaenda kuSimba Stars kuTanzania, kugona kunenge kudada ine vatambi vakaita saRalph Kaundera, Kelvin Mazongwe naSilas Songani avo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvivafambire nekunwisa zvibodzwa. Asi mubati wepagedhe Petrus Mari pamwe na Gift Bello na Rafael Muduviwa vanofarira kuona kuti JRF hainwise, nekuti kubvumidza kuita izvi kune njodzi apo vachashanya kuSenegal. JRF ndiyo iri pamusoro petafura makundano enhabvu yepamusoro kuSenegal, asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vakudza ibere vanoti ndizvo zvichapa FC Platinum shungu.
Nyaya dzebhora idzi tinowana masurprise anoshamisa, because zvine zvakumotivata kuti we have nothing to lose. Vakomana vangu vachimutambo neshungu, because since they reached so far zvinokwanisa kutochiya. Ini ndinotarisira, inini am backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma, pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiomini, asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakwikwi aya umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.